Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera mbudzi 12/2016. Munokwanisa kutinzwa paInternet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tingati nerimwe rutivi zvakati koshei, nokuti dambudziko remvura renge ranyanya kurova muHarare nemuchitungwiza.
Vechitungwiza Residents Association vofarira kunaya kwemvura. Vatenda ibiti vanoti vekunze havafaniri kuramba vachikweretesa hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mari nekuti kusungirira mari pagumbo rengwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wechitungwiza Residents Association kana kuti Chitrest Vama Velaskumalo vanoti vari kufara nekuturuka kwakaita mvura kutanga nezuro, asi vanoti ichangorasika nekuti hurumende haina kuvaka madhamu. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaKumalo.
Tingati mune rimwe rutivi zvakati koshei, nokuti dambudziko remvura renge ranyanya kurova muHarare nemuchitungwiza. Asi tichitarisawo nerimwe rutivi tinoona kuti mvura iyoyi iri kunaya ichawanikwa nekurasika zvakare, nekuti hatina madhamu akakwana.
Muri kuti mvura iyi inogona kungonaya yorasika, saka pangaitwe sei?
Chinhu chiri kudiwa kuti hurumende yedu nemakanzuru edu voisa mari parutivi yekuti ivo vakwanise kuvaka mamwe madhamu matsva anozokwanisa kuchengetedza mvura inenge ichinaya iyoyi kuti ishandiswe kwemwaka murefu, yatingati malong term plans. Nekuti izvozvizvi water harvesting strategy yedu senyika haipi kunyatsoshandiswa zvakanaka kwemvura inenge ichinaya.
Muri kumbotaura here nevehurumende nemakanzuro nezvenyaya?
Hongu nyaya tinoramba tichingoti pose patinowana mukana patinosangana navo tinenge tichitaura. Izvozvizvi nhasi tatenge tiri kukadoma nechitungwiza municipality tichiita strategic planning review yavo. Inyaya yataprioritiza isu sevagari vemuno muchitungwiza kuti kanzuru yedu ngaive inoisa mari parutivi wekutiwo ivewo nedhamuwo rainotionderayo iregere kuramba ichitenga mvura kubva kuguta reHarare.
Saka vati kudii vekanzuro?
Zvinhu zvavaisawo mumamedium to long term plans avo kuti vakuda kuti vatange vagadzirisa infrastructure yatiinayo izvozvi yemvura, asi mumakore matatu zvichienda kumakore mashanu anotevera vange vagadzirisawo vava nedhamuwo ravari kutarisira kuti vanga vake remuda dam.
Mukuru wechitungwiza Residents Trust Vama Velaskumalo vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti avo vave kutungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vanoti vekunze havafaniri kukweretesa mari kuhurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekuti vakakundwa musarudzo muna 2018 hakuna anozoibhadhara. Izvi zvinotevera kubhadharwa kwemari neZimbabwe yechikwereti kuIMF zvinonzi navabiti kubata vekunze kumeso. Mukuzeya nyaya iyi tabata vabiti.
Hapana chinofa chakabuda from the IMF nekuti hakuna reform. Hakuna chinofa chakabuda from the World Bank nekuti hakuna reform. ZANU is not capable of reforming. So kupedza nguva but kuda kubata chitsotsi kana maverenga independent yanhasi vabhadhara mari kuti vazotondoti kumari ye 500 million iri kuAfrican Development Bank ida kuitwa rollover, itwe rollover. So ndo chitsotsi chacho, zvinhu zvacho zvese zvinoitwa naChinamasa ndezvechitsotsi. So no, that's why they paid, because the trick was to trick the African Development Bank to roll over facility kubva papila 2 ye 500 million ye mafrage state ari ku Cote d'Ivoire ku African Development Bank. Ndo saka vabhadhara, ndo badzi zvaita kuti vabhadhara.
Saka vanopiwa here mari ne African Development Bank?
Isusu tuda kutaura nyika idzi, and the next week tichaburitsa statement se PDP. Tida kuedza futi kuti tiite organize mama opposition parties aburitse statement yekutaura kuti imimi ma organizations ekune dzimwe nyika, ma government ekune dzimwe nyika, kunyanyanya hurumende yeku United Kingdom varuda kusupporta chihurumende ichi, tuda kukudza isusu tiri ma opposition kuti pachazoita change muZimbabwe, Zimbabwe yakutongwa neimwe government isiri ZANU PF. Mari dziri kukweretwa neZANU PF, we are not going to pay them. So you are lending them at your own risk, because you cannot support a regime iri kunotenga mari yekutenga ma tear gas. You cannot support a regime iri kuita kuti mugaba akwire ndege kunorapisa mhuri yake kuSingapore, dzedu hama dzichifa nekuti kuparirenya tko hakuna mushonga. So we want to make it very clear kuti we regard all the debt that is being accumulated by Chinamasa is obvious debt, and we will repeat yet that debt. We will not pay that debt. PDP is going to issue that statement next week.
Asi hazvizonzi here makudaidzira zvirango apa vabiti?
Hatisikudaidzira zvirango. Tinongotaura bazi kuti musape gororo mari. Hatisi chirango. Musape gororo mari. Those zvatoda kutaura. And we want to be very clear. We're going to issue a statement, and hopefully we'll issue that statement to my political parties akawanda. Kuti whatever government that gives this money, this government money, whatever bank that gives this government money, kunyanyanya Lazard, African Import Export Bank, Standard Chartered Bank, if you give this government money, the new government that is coming, and is coming in 2018, will declare that debt odious. We will repudiate it and will not honor it. It's allowed in international law. It's allowed in international law, and I'm a lawyer myself.
Gurukota, vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanotungamira PDP vari parunare muHarare. Magatirira kustudio 7, tirikutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munyaya dzatinotarisa zviri kuitika munyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro navaCalvin Mudzingiri, chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa paUniversity of Free State kuSouth Africa nezvenyaya yebudget regore rinouya.
Tinoona sekuti vanofanirwa kukoshesa zvinhu zvinoita kuti investment isimukire. Sokuti mari inospendwa pawatingati recurrent expenditure ive reduced. For example, there are some things pane zvinhu zvokuti government inogona kuita isina, like kuita mafunctions ama ari necessary anopedza mari, matravels, because sokuona kwange zvizvi, most of the budget is going to the civil service. But I think hurumende yakatwanza kukurudza even the number of ministers that they have, it was going to have more money. Yeah, you know, kwanza ku pay ma projects sokugadzira ma roads, sokutsena vanhu in technology. Because nyika dzakawanda dziri kubudirira nyaya yekutsena vanhu vadzo muzvinhu zviri relevant zvetechnology, nokugadzira infrastructure like kuvaka mabuildings, kuvaka maroads, kubatsira kuproduction tengeza zvakaita agriculture kuti agriculture inoda kuti ive ipuwe mari yokuti inogrowa
kuti asi takamboona kavachina masa vachedza kuunza pfungwa dzakadai asi zvikarambwa nedare remakurukota munoona sei
ya dambudziko ratinaro ndiro kuti muZimbabwe vanhu vari kuita vari kupa pfungwa dzavo vari kupa madecisions vanhu vashoma chose saka naizvozvo zvinogona kukonzeresa kuti even pfungwa dzinenge dzakanaka dzinenge dzichipuwa nevanhu dzinoita chiremerero but dai hurumende yanga ichizvikwanisa kuti vaikwanisa kutasa zvinhu zvaizvo zvirokuita kuti kana vachipedza mari vachibhadhara mari vari kuita kuti at least munyika muve neactivity vanhu vaone zvokuita
mubvunzo wekupedzisira asi pane sarudzo dziri kuitwa muna 2018 hazvizokanganisewo here izvi nyaya dzebhajeti idzi
zviri pachena kuti hurumende dzese kana dzakuenda mune zvemaelection vanenge vachitungamira vanoda kuti vaude maelection ende sezvo varivo vanenge vakabata matomo ebhajeti vanozama nenzira dzose kuti vadi vaise mari kwokuti vakwanise kudi kuwina maelection but dambudziko ratinaro kuZimbabwe nderokuti haisi nyaya yekuwina maelections huru huru yatofa kutarisa kana dai vanhu vanga vari nekufungwavane kufungwa ndinako ndokuti hatifaniri kutarisa kuwina election tofa kutarisa kuti katawina election tobatsira sei nyika yedu
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCalvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa vachitaura nezvavanofunga kuti zvingaitwe navachina masa mubhajeti yavo yegore rino muchirongwa chatinotaura nevari kumaruwa nhasi tiri kutaura nemiriri webuyera south mudare reparamende vajoseph chinotimba tatanga nekuvabvunza kuti vari kuitirei vanhu vemudunhu ravo
ini ndikakutaurira nyaya dzekuconstituency ndingase ndinokunyepera the people speaks louder than me because if I speak handidi kunyepera vanhu vezimbabwe ndaita zvakati ndaita zvakati it's rather better to ask the people who are in my constituency ndo vanofanika kutaura ivavo kuti ndiri kuitei and so my idea is when I was voted ndakavaudza kuti ndichambokwanisawo kuita a b c d ndo zvandinoita izvozvo zvandakakambena ndichitaura kuti ndichada kuona kuti zvafamba nzara yapera here musanyimana chikafu handidi kuona vanhu vanoti mdc zanupf pachikafu munhu wese munhu one handidi kuondira kugadzira migwagwa mabhazi ngaafambe kwakachena handidi kuona vanhu vanorohwa nemapere and so toda kuvaka zvikoro nokupenda ndo zvandiri kuda kuti zviitwe izvozvo dandandiine mariwo dai aibiwa semabiriho anoita wavamwe watokuzwa kunzi vanoba ndaidai ndakatopedza kudara zvina handina pokubira mari yayo
asi zvimwewo zviri kufamba hazvo mune zvakanaka sezvamanga makatarisa
obvious that's why vanhu vachiti vakadi mp wobhoera sau even not only one even you know that I'm a bhoera mp and you are happy to talk with me because of my stage in bhoera
saka zvii zvimwe zvamabudirira kuita pamari shoma yacho yamuinayi
ndati handina mari izvozvo ndozvandatinondobvunza vanhu wokumusha kwangu kuti chinoti mbaari kiitei nekuti ndikandotaurira vanhu izvozvo izvo handidi kunyepera vanhu ka handidi godi kunyepera vanhu vanhu ngavataure vega kumusha kuti ndiri kuitei if I am doing nothing vanoti hakuna zvaari kuita if I am doing something anokuti pane zvaari kuita variko vakawanda kuna america kwakwanobva muconstituency mangu vanotozviziva sekuti ndinombozamawo ndinodai mabhiriji ndiata tichivaka marodzi tiri kuvaka tiri kuvhura mamwe marodzi and so and we are mapping everything kuti matombo tiri kutenga kugadzira mabhiriji and so iye zvizvi kwatosvika tine makomo nemakomo ematombo ekwari but mari ndeiri kutishupa kuti where are we going to get cement daiwo vanga utori nevamwewo vanhu vane musoro vakadaisana krindo nomuno kuti tipewo mari ina havadi izvozvi zvi kuti ndiuye ikoko kuamerica they don't want me to come there saka mari andideona pavanenge vakupa mari vanokupa mari ine mubayiro tanga vaita ichi tezokupa mari
ko mari dziya dzaimbopuhwa mamp dzeconstituency development dzichiri kuuya here vachinotimba
As he said, the Minister of Finance, kuti tichakupai. We are waiting for. But yes, I said it away.
Mumiri Webuera South, mudare paramende va Joseph Chidotimba, vari parunare kubuera kwa kare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yashika nguwe kuti chimboenda kuna Marvelous Mhlanga Nyawuye achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuwanikwa nemadzimai muupenyu wavo.
Tino kuchingamidza yene mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyawuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro naMuzvare Rumbidzai Dipuka. Vanobva ivo kwaMutare. Muzvare Dipuka mumwe wemadzimai vakatinyorera paFacebook page yedu yeVOA Shona vachiti vaida kupinda pachirongwa chemadzimai. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Rumbidzai Dipuka.
Chiripo makadize.
Imi muri mumwe wemamwe madzimai vakatinyorera paFacebook page yedu yeVOA Shona muchiti maida kuzopinda pachirongwa chemadzimai. Titsanangureo kuti muri kupi uye munoita nezvei?
Ini ndiri kwaMutare kunonzi kuMurambi. Tinoita nezvekutengesa. Tine restaurant ndinobika sadza nemadrinks ndichitengesa ndiri mutaunu maMutare imomo.
Saka zvinhu zvakamira sei tichiona kushaikwa kwemari nezvimwe zvakadaro? Imi muri kuzvigona sei?
Izvozvo zvakaoma as compared nezvanga zviriko last time. Mari iri kunotsa kumabhenga, hakuna mari. Vanhu vari kutambura kuti vaone mari, saka masales edu akatoderera kusingaiti.
Saka zvii zvamuri kuita kuti muedze kukwezvawo vanhu kuti vauye kuzodya nemamwe mabasa amuri kuitaya? Munoshanda sei nevanhu? Titarisa kuti kana ivo vasina mari nemiwo kutengesa kwenyu kunodzikirawo pasi, asi zvii zvimwe zvamuri kuita imi semadzimai ebhizinisi?
Tiri kungoramba takangoshinga tichingodari tichiti pamwe zvichaita, nekuti vanhu havana mari. Kamwe munhu anotokuti ndoda kutenga neeco cash, iwe ufunga kuti ukatora eco cash hauna kwaunozoona mari, mari acho even kuma eco cash kwacho kuri kunetsa. Saka tiri kutongoitawo izvozvo, but masales acho atodzikira aderera.
Mungati imi kana muri kutarisa zvamaimbotengesa nyaya yemari isati yanetsa zvakamira sei? Chimbodzokerai kumashure Mbijana mozotarisa pamuri yezvino.
I think kumashure taitotengesa times 4 nematengesero atatu chaizvozvo. Inyaya yekuti hakuna mari, saka munhu akatobata kamari kakakutofunga kutoita zvimwe zvinhu zvine mutoro, nokuti mari yacho iri kunetsa. Kamwe wakutoita fosi kutenga zvinhu mushopu kuti uwane keshi, nekuti kumabhengi kwacho hakuna keshi.
Saka imi semuzvina bhizinisi, kana muchinge matengerwa, muri kuendesa here mari idzi kumabhengi kana kuti zvakamira sei? Vamwe vari kuita sei ikoko?
Kumabhengi hakusi kuendeswa mari. Ndochokwadi, ukatoona watobata mari kuti uidzosere futi kwairi kunetsa. Kumabhengi pamwe uri kuita the whole day wakamira mukiu, mari yacho pamwe wapiwa $50, pamwe hautopiwe, tonzi yapera mangwana. Ndizvozvo, saka kumabhengi hakusi kuendeswa mari.
Mombotipawo nhoroondo yeupenyu hwenyu, vamwe vangada kuziva kuti ivo Muzvare Rumbidzai Dipuka ndiani chaizvo?
Ini ndiri mukadzi akore pete kubereka. Ndinoita zvekushanda nemaoko. Ndaimboenda kusouth africa ndichinohodha, kutanzania ndichinohodha. Izvozvi pari zvino ndiri kungoita ndinohodha futi ndichitengesa. Ndinoenda kusouth, ndinoenda kutanzania. Tine restaurant maMutare mutaunu imomo inobikwa sei.
Saka munoona remangwana remunhukadzi rakamira sei nezvakatarisana nenyika? Zvii zvamungade kuonawo zvichisanduka?
Remangwana hatisi kuona rakajeka, nekuti mari chaichaiyo mari yakunetsa. Zvinhu zvedu zvatoderera. Even ukaenda kunohodha kwacho munhu aka azvisizvo zvaiitika kudhara. Kudhara munhu aitenga aibhadhara. Izvozvi zvaakutonetsa. Munhu autoprefera kutoti atoibata mari otoita zvimwe zvinhu zvine musoro, zvimwe zvelaxuries zvotombomira pasaidi. Saka remangwana rakationera.
Tombodzokera zvedu kana pane vamwewo vechidiki madzimai akateerera, kana mamwewo madzimai, chii chamungataurawo seshingiso ri pakati pekunge muri kuita mabhizimisi asi zvinhu zvakaoma?
Tinongoti kune mamwe madzimai kana vechidiki kuti ngavaramba vakashinga, bhikozi hatingazvirangwi tikazvisiya toita setorarama nei. Saka padiki powatoona ipapo wotoshandisa neungwari.
Vanenge vachida kuuya kwamunoitira mabasa enyu, kwamuri kushanda, kwamuri kuita zvekubika nezvimwewo, vanouya papi?
Ini tinowanika pamanyati, parestaurant yepamanyati pakanzi pamairuwa, ndopandinowanika.
Saka zvii zvimwe zvidobi zvamuri kutengesa imomo mu restaurant menu zvingafarire veruzhinji?
Nobika sadza nemazondo maguru musoro zvese zviripo mune bottles zvakare nomuvadoro zvinotonhorera madrinks zvese munozvona ipapo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare rumbidzai dipuka. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita basa.
Aiwa, kune avo vasati vatifarira paFacebook page yedu VOA Shona. Vangada kupinda pachino chirongwa chemadzimai. Munogona kuenda paFacebook motifarira nekudzvinya pakanzi like. Asi tinotenda muzvare rumbidzai dupika vari kwamutare. Kunge vanga vainesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa semazuva ose, ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tikutarisa nezvemabiko makuru ari kurongwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu Resim Rights rekucherechedza pamwe nekutenda varwiri vekodzero dzevanhu. Muhurukuro yedu tine mukuru wesangano Resim Rights vaOK Machisa. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMachisa.
Kwazwai vakandemire kazwai Zimbabwe.
Mungatitsanangurira kuti urongwa hwemhemberero dzamuri kutaura vaMachisa hwakamira sei?
Tiri kuzwa kufara kuti tine chirongwa chekutendedza vanorwira kodzero dzevanhu zvikuru vanenge vachigara mumaruwa yatinoti isusu Community Human Rights Defenders Awards Ceremony, iyo yatogara tichiita mugore rega rega kuBulawayo. Saka tine urongwa hwokuita mutambo iwoyo musi wa25 Mbudzi kuBulawayo, patinotarisira kuti avo vakanyatsoshinga pokurwira kodzero dzevanhu vanenge vachibva mumaruva munharaunda dzakasiyana siyana vanenge vachizopiwa mibayiro maringe nezvavanenge vakaita zvikuru muzvikwata zvakasiyana siyana. Saka tiri kuita mutambo iwoyo musi wa25 November, ende tinofungira kuti urongwa ihwohwo hunenge huchizonatwa kana kuti hatingati guest of honor wedu vanove ndivo Vice President weInternational Federation for Human Rights vanonzi vaArnold Tsunga vanenge varipo, ndo vanenge vari guest of honor vedu.
Vanokodzera kunge vachiwana mubayiro, munenge mavasarudza sei?
Zvinoitika ndezvekuti tinogadzira magwaro atingati isusu selection criteria yemacategories atinawo gore rino tine macategories anosvika 27. Saka macategories iyayo pane nyanzvi dzinoadjudicata dzinotungamirirwa namuzvinafundo Dr. Charlton Sodzo. Vanobudisa newspaper criteria yacho inongamisira rimwe fomu rinonzi nomination form riri kutowanikwa izvezvi kutaura kwatiri kuita pawebsite yeZim Rights. Saka munhu achinge aona iyoyo inonzi call for nomination form inobuditswa mumanewspaper yakatobuda zvayo, anobva aenda pawebsite pedu onotarisa oona fomu iroro ofila maringe neselection criteria yakabuditswa munewspaper kana kuti zviripo ipapo pawebsite zvichienderana necategori inenge ichichuzwa munhu iyeye. Saka arinyora fomu iroro obva arisubmita paonline ipapo ropa ratoenda. Zvinovharwa zvose izvi musi wa14 November. Pavanovhara mazita ese akauya nyanzvi atingati maadjudicators vanobva vatikapasi vochitarisa kuti zvakauya izvi ndeupi abudirira maringe kushanda kwaanenge akaita mukurwira kodzero dzevanhu.
Ndeapi mapoka amuri kutarisa vaMachisa pakurwira kodzero dzevanhu uku?
Tiri kutarisa zvikuru vanhu vakanyanya kurwira kodzero dzevana, vakanyanya kurwira kodzero dzedu tese zvikuru mumatare dzimosva, vakanyanya kurwira kodzero mumaprovinces medu, vakanyanya kurwira kodzero kumadzimai, vakanyanya kurwira kodzero kuvapepeti venhau, vakanyanya kurwira kodzero zvandambotaura zvazvia kune vanhu vanorarama neurema hwakasiyana siyana tiriotarisawo zvakare kuti kune vaya vanochengetedza nharaunda yatingati environment varipo vanorwira kodzero dzeenvironment varipo vanorwira kodzero dzekuti munhu awane mvura awane chikafu awane zvese izvozvo tenge neavo vanokodzerwa vanorwirawo kodzero dzokuti vanhu vakwanise kuvhota vakasungunuka vakwanise kuinda kumapato ematongerwo enyika avanoda zvakasiyana siyana saka tine makategories akasiyana siyana akawanda sezvandataura anosvika makumi maviri nematanhatu kureva kuti 26.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vamachisa nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana vezimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda, ndinoshuvira kuti muchave nenguva yakanaka muzimbabwe. Maita henyu.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Iko zvino tochimbonzwa kambo wauya kubva kuna Fortunate Dube.
Roparangu romanya ndawona baby wangu uriruware moyo wangu wandipenge samuriwa moyo wangu wofara ndawona chiso chako ndongo bunda bunda kupindwa nechando usipo wabuye mudiwa ndokuza nokuda wabuye mudiwa ndokuza nokuda ndiwe wega wandinoda mudiwa ndiwe wega wandinoda mudiwa dai waiziva zvandiri waigara neni ndichakutora inini ndoenda newea kure kure mudika nekuzinga zvikwene Gandhi mbata moyo wangu notamba tamba kana usipo ndongo gaya kukunyorera samba dai waiziva zvandiri baby we dai waiziva zvandiri baby we
kokambo wauya kubva kuna Fortunate Dube tavatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva iri yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare vechitungwiza Residents Association vofarira kunaya kwemvura asi vanoti hurumende inofanira kuvaka madhamu kuti mvura iyi ichengeteke vanhu vasarambe vachifane nyota vabiti vebato rePDP vanoti vekunze vari kusungirira mari pagumbo rengwe nekupa hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mari tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindevele